Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, July 27th, 2016. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about the clash between war veterans and President Robert Mugabe.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and at the 4930-15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voaindebele.com, and at www.voashona.com.
This is me, and my people will have me for yet some time. Like me, I say, well, that's your own concern. I say, I don't mind it. But don't please interfere with us. We are a free people. We are a free people. We are a free people. And keep out of our country.
Thanks for joining us once again. You are listening to Studio 7 Live Talk. And this evening, we are talking about the worsening internal conflict in ZANU-PF, in the ruling ZANU-PF party.
President Mugabe told supporters today that he will remain in power despite growing calls for him to leave office for allegedly failing to run Zimbabwe. The president made these remarks at a meeting convened on Wednesday by the ruling party following a bold move by some former freedom fighters last week to dump him ahead of the 2018 presidential election.
The war veterans are claiming that President Robert Mugabe is now a liability to Zimbabweans. Two factions, one allegedly led by Vice President Emmerson Mnangagwa and another allegedly led by First Lady Grace Mugabe, are fighting for the control of the ruling party. The two are said to be harboring presidential ambitions, but they have since denied these allegations.
And so tonight, we want to hear from you, listeners and viewers, your views on this issue. If you wish to join the show right now, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. The number once more again,
001-202-619-2077. But to kind of Zalama of veterans, I'm going to hambang. So, as a way, and Amachaha, Lamanto Bazana, Abatiz, Lapo Abachereco, Nuti, Usakona, Gaindao. I look a corner, Gafunum Dom Cotosa, Cotosa, Mwakilok.
As is another Gibbs.
Yeah.
And you go showing again the Mao veterans. As Sivas to my now woman.
Uri buya abantu la.
Yeah, abantu na.
So ama veterans abancane.
Ayo azi name not mirira. If you can send your child to represent you, that's yeah. What happened.
Kutwa ke kulondoda lokuthi ong energy mdodi. Ngano yahlabela njalo ube kubandlela ezone PF ehlale sithu ekukhumeza umongameli. Kodwa namhla ngani bambambe ngomphimbo nje bathi ndoda. Asikufuni lapha angikwazi ukuhamba njani. So kutsho ukuthi kukhona ukuchama zomnyama la. Kukhona sibili.
Ndizvozvo Gibbs, hongu vateereri nevatariri, nhasi tiri kukurukura zvakare nyaya yemapishapisha anenge ari kubuda muboka revakarwa nderusununguko pamwe chete nemuZANU-PF. Takanzwa mazuva apera vesangano reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vachita isita zvirumura kubva kumutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Hatichisinei nechekuita navo, hatichavabatsiri zvakare kutsvaga rutsigiro musarudzo dza2018. Nhasiwo vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kutsigira vaMugabe vaitawo musangano muHarare watinonzwa kuti vazopindwawo nevechidiki wakati wandei sezvataurwa naGibbs kudarika vanga vachitarisirwa vakarwa hondo yerusununguko vachiti aiwa vavo takatovadzinga kare musangano vamuri kutaura kuti vazvirumura kubva kuna vaMugabe takavadzinga musangano kare vaMugabe vakati aiwa ndaanisingazvizivi kuti makatovadzinga kare ivavo Saka tichakupai zuva rekuti muite dzimwe sarudzo. Tanzwa zvakare vanomirira dunhu reManicaland, muzvare Mandi Shimene, varo zvakare vari kutungamira chimwe chikwata kana rimwe boka revakarwa ndiri sununguko, vachiti kuna vaMugabe, tapota dzingai vaEmerson Munangagwa, nekuti vanhu vari kuvatsigira ndo vacho vari kuda kukubvisai pachigaro imi vaMugabe. Tanzwa kudaro Gibbs kuti ndo zvaitwa naMandi Shimene kuti aiwa dzingai vaMunangagwa. Hanzi vaMunangagwa varamba vakanyarara zvavo kusvika musangano upere, havana chavataura.
Kuyazi inyamazana tulakangawo kutai krokodai.
Krokodai.
Handi ine kunyamwa yake.
Hanzi inenge yakanyarara zvaizvimbobati.
Ya. So ke sike sizwe lapho kuti abantu bathini lapha ke mnumzana. Sinomongameli Malaba Ncube othumeza umlayezelo uthi uma ukhipha umongameli Mugabe ufaka umnumzana Emerson Mnangagwa, kufana nomuntu okhipha inkomo uchiya ithole elayo ukuthi lenze umsebenzi. Inkomo echochayo ichochisa isibaya sonke, so vele iZANU PF kasayifuni ngoba umnqondo wayo uyafanana, akulanto ezojinja. So what Mr. Mongameli Malaba Ncube is saying here is, you know, putting Mr. Mnangagwa into that presidential seat, and you know, after Mugabe is gone, it's like doing the same thing. We are removing a certain guy that is not wanted by another one that is going to actually go ahead with what ZANU PF was doing.
Okay.
So he says it's just insignificant. What people don't want now is ZANU PF. ZANU PF, ZANU PF, and ZANU PF should actually do away with power. So that's what Mr. Malaba is saying. We also have Mashume Nomen, who says, nobody can resist the power of God. Mr. Mugabe faces the Almighty, and I think the Almighty will push him out of the throne. Then we've got Paul Montako Dolly, who says, war veterans ruled before and not in the future. And then we've got another message from Chablani, who says, Mr. Mugabe, life president, G40 in charge. You know the kikiki?
Oh, yeah.
In social media. Oh, man. The many Ks. Eh?
That's mocking. Yeah. It's that's a mocking right. Laugh.
Yeah. Then we've got Brian Isifile, who says, Jonathan, Professor Jonathan Moyo for president in 2018. This is the final push. Mr. Mnangagwa must go. He must go now. Yeah.
Wambuta oranyaye kuti mumwe muyimbi. Anonzi energy mutodi. Tanzwa kuti adzingwa kumusangano ikoko. Hatizivi hedu kuti vanga vaenda ikoko vamutodi vachimirira vakarwa hondo yerusununguko here, kana kuti vanga vari kudivire vana vevakarwa hondo yerusununguko, nokuti musangano wanga uri wevanhu vakarwa hondo yerusununguko. Saka tanzwa kuti vatandaniswa ikoko kunzi havadi kuonekwa. Hatizivi zvikonzero zvaita kuti vadzingwe Gibbs, asi chinhu chinonyadzisa kuti munhu ambenge achitungamira mberi achipembedza musangano weZANU PF. Taiona vanonyora zvakawanda vamutodi zvine chekuita nekutsigira ZANU PF nekunyombawo vamwe vaanofunga kuti havadyidzana neZANU PF. Zvino kana vaakutandaniswa nhasi pamusangano wakadaro, zvinhu zvine zvaakunyadzisa Gibbs.
So now we have got some line guests, and we are still trying to call them because numbers in Zimbabwe are a problem. We've got Honorable Joseph Chinotimba, who we are trying to contact right now. He's a ZANU-PF MP for Buhera South and a war veteran. We are also trying to get in touch with Mr. Bernard Manyadza, who is a war veteran. I'm told Mr. Manyadza is in now. So he's a war veteran and member of the former ZANLA High Command. He was in Mozambique. Mr. Bernard Manyadza, good evening and welcome to the program. Thank you. Thank you very much for joining us. Chunga.
Vamanyadza tinogamuchira I pachirongwa. Vamanyadza nyaya iripo ndiyo imwe chete yatakambokurukurawo nezvaya mazuva apera yekuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vati tave kuzvirumura kubva kune mutungamiri wenyika vari mutungamiri webato reZANU PF vaRobert Mugabe. Imi takambotaurawo nemi makatsinira danho iroro makati aiwa. Vanhu vakatanga kugunun'una kare kubva tichiri kuMozambique pakadomwa vaMugabe kuti vange vachiita munyori mukuru webato uye mutungamiri webato. Zvii zvatingatarisa pane zvaitikawo nhasi kuti kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vari kuti aiwa vaMugabe havana kwaanoenda, ivo vaMugabewo tanzwa vachitaura kuti ini handina kwandiri kuenda.
Nekuti consolidation yeresolution yekuVictoria Falls yewacenter of power ndo iri kuita iyi. Sazvinoreva kuti one center of power kureva kuti mukati meboka, mukati mepati hamuchina ina party democracy ndogara ndogara ku ini ndo party inofana kunge ichito nyaya kuratira kuti zvakarwirwa zvikarwirwa nevanhu vakawanda nedemokirasi zvinotangira mumba chari chibigin zedhomu ndopakade bichidisiteiwa nyaya yedemokirasi kwete yekupusha kunoita autocratic dictatorship nokuti chekunzi one center of powers ndo dictatorship chaiiti form in its highest form takakutikaange vasipo zvimwe zvese hakuna chimwe chinofamba bodo ezviri zviri chenyuwe ndo yatinoda zvazvikurecenter of power kutoita ucounter revolution because revolution yakange iri for democracy neindependence independence yes but democracy no because kusununguka kunyika hazvino kuti vanhu vayo vasununguka ichiva panyaya yedemokrasi vodzinofanira kuita ndechekuti vantu vanofanira kusununguka kubvunza zvavanoona mionoo kana ikange yakasiyana kucerebrata diversity kaikoko ndo kucerebrata demokrasi ka yavatombonyaya kutotaurana zvichitadzira kuna vamao mao vaitaura nyaya yedemokratic centralism kureva kuti kana iri pati inoranwa yakasiyana nekuranwa kunoitwa military izvi zvokuti one center of power zvinoendwa kumilitary at the same time kumilitary kwatizvaivi zvaiko kune consultation dzinoitwa ziya pange pazina kuonzi akotaura ega achitaura vazopese one center of power vazotaurwa ndizvozvo vanhu vochimirira manjemutii achiita chamuuruwa ionevo ini ndoyakuchemererwa kuti tinorwana chinanzvirwa kubva one center of power kurwira kuenda padhuzi neone center of power
asi muri kutaura kanyaya yekuti munotariswa zvedhemokrasi hamufungo here kuti kana vanhu vakanga vati vamugabe rambai muripo pachigaro ndiyo dhemokrasi yacho kupawo vamwe vanoda havo kuti vamugabe varambe vari pachigaro
zvozoitika manje ndezvekuti kana kwangekwati varamba vari pachigaro vaya vanga vachiti nda vachimbozorora maopinion avo iwayaya ndo vanofanira kuenda kunoitwa test kwete kuti ngava dzungwe izvo zviri kwakadhemokrasi moti maopinioni avo vachiita kunotestwa otestwa mupatika zobva ipapo kubva pasi kusvika kumusono zvotestwa ka mozobva ipapo mozvizoenda kunyika manje kuti zvozochiitwa here izvozvo zvochitestwa ka ndo dhemokrasi chairo chairo chaivo kwete kuti munhu anotsvaga murupu anotsvaga chikundi chekuti ndochoimbata zvekuti one center of power zvonzi vanhu vati vanhu vapi vangani out of how many people possible
aiwa maita vamanyadza rambai hanyu muri parunhare Gibbs is as always talking of one center of power he's saying that's the problem that Zimbabwe has had for the past years that of one center of power President Mugabe being in charge of almost everything he credited him to the military but he said still in the military there are consultations that are made not that people just say this is what is going to happen or these are the laws or rules to follow that's a dictatorship
Now, Junga, we've got Mr. Tumisani Nkomo, who is an independent political analyst based in Bulawayo. Mr. Nkomo, good evening and welcome to the program.
Good evening. How are you?
No, we are very fine. Now, I guess you've been following events in Zimbabwe, and today the president was addressing some people who were supposed to be war veterans, but apparently it seems as if most of them may have been some other people. So what is your take on exactly what is going on, you know, and the president further said he's not going anywhere.
Yeah, it's quite clear, first of all, that those people that are being addressed, some of them were school children, some were just accidentally picked from the ranks of the unemployed. But it was actually quite clear that most of those people were not genuine war veterans. Mm-hmm. And secondly, again, it shows a lot of desperation because the war vets traditionally and historically since 1998-1999 have always supported Mugabe and the ruling party. So, you know, with the statement that came out a few days ago, this was a panic reaction, that statement. It was a panic reaction to the fact that the war veterans have abandoned Mugabe finally. So really, it shows that he's now running away from his own shadow. As you saw, one of the speakers lambasted Emmerson Mnangagwa. So it clearly shows that the center is not holding, and all the pillars around him, including the securitocracy, are beginning to collapse around him, because some of the warriors that are not demobilized, that are still in the military, I expect they're behind that statement, and surely it looks like the center is not holding and things are falling apart from Mugabe and his strongmen.
Thank you very much, Mr. Komo. And I think we are now joined by Honorable Joseph Chinotimba, who is the Member of Parliament for Bugera South, and he's a war veteran. Honorable Chinotimba, good evening, and welcome to the program.
Good evening, good night.
Yeah. Yes, good evening. So thank you for joining us.
Yes.
Chinotimba, tinonzwa kuti nhasi maswera muri mushishi rekugadzirisa zvinhu. Zvichitevera mashoko akataurwa nevamwe vari musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association, yekuti aiwa tazvirumura kubva kuna vaMugabe. Tanzwa kuti pamusangano wanhasi pabuda mashoko ekuti aiwa ivo vakataura izvozvo, kana kuti vakanyora communique iyoyo, vanhu vakanga vakatodzingwa kare musangano. VaMugabe vachiti aiwa tichazokupai zuva rekuti munge muchisarudza utungamiri hutsva. Mungatitsanangurira kuti zvii zvatora nzvimbo?
Jonga, ndiri kutaura naJonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri.
Jonga Kandimiri, ndakakuudza iwewe kuti izvi zvekutamba nemadhaka izvi, vasina mvura. Last week ndakakutaurirai kuti aiwa vana vadiki avo, vana vakafanana nana Tendai Biti, ukaona vabva mupati waparara. Saka ava vana vakanyora ava ndakakuudzai kuti hakuna zvakadaro. Zeriyeriwo veteran weyadze, hakuna eriyeriwo veteran inobva pana baba vayo kana mwana anobva pana baba vake. Just because paita nzara paita kuti baba ndichakudii, kana wakriticizwa, kana kuti wazvipa chibva panapa undobika uko wocha baba ndichakudii nokuti mandibikisa, mai handichakuitii mai nokuti mandibikisa. Aa, ndo zvaitaura vaMugabe nesu kuti aiwa zve, ko ivo vana vacho ngavachiuya zvepano kana vaine masimba wakuita chakudiye vaMugabe vachitaura pano, hapana abuda. Chiuyai muchiudze kanyaya yacho yamuri kuti hapana abuda. Saka ino you can't say if a bull rinoonekwa nemavanga. We ndine zibhuru kumusha kwangu uko, ukaona rabuda tozotoriona raane mavanga ratungwa tungwa ito zvekuti ibhuru. Zvino zvimabhuru izvi zvinoti kana zvaakutsvagwa hazvichaonekwi, haasi mabhuru. Saka iwo musangano waitwa iyo taida kutsvaga kuti bhuru nderipi. Zvino tazoona vaMugabe ariro bhuru guru chairo pamberi pemange pazibhuru.
Aiwa maita vachinotimba. Asi tichitarisa uwandu hwevanhu vabuda, ndohama muchitarisira here? Nokuti tainzwa kurudziro yekuti mavo veterans anga achipinda musangano iwe.
Uwandu hwabuda hunoziva kuti the war veterans, the war Zimbabwe, we are now left with almost about 38,000 plus. The war veterans who are still alive is 38,000 plus vana vavo. Vana vemao veterans, they are all almost about 20-something thousand. Plus madzimai avo, they are all more about kuma vato madzimai acho akada kutoti pfure mao veterans acho, nekuti vamwe wakafa vachiita madzimai. Saka we were thinking about nemadzimai edu nevana vedu, tatichifungira kuti tinosvika kuma almost about kuma 70-80,000, but the number which was there, it's almost about kuma 30,000. Look, nekunze kwazara 40,000 vasika.
Aiwa panga paine huwandu vachinotimba. Regai tinzwe kuti vamanyadza vanoti iwo kune zvataurwa navachinotimba.
Wanzwa here nyaya ndataura kuti vana vedu madzima edu nesumawo veteran
ndizvozvo
handitika tese apa tirimawo veteran tese whether takaenda kuwakaenda kuhondo kana kuti mudzima enda kana murova ndiri pano kuti mukadzi wa mugabendi first lady mukadzi wo veteran muwo
veteran mwana wacho ndiwo veteran
ndiwo veteran nokuti murgi wenhaka yababa wake ndaharegezi chinhu kana atinga achibata
aiwa regai tinzwe kuna vamanyadza kuti vanotii nemashoko ataurwa navachinotimba
ndingadignify mashoko ekuti mwana wo veteran
amenu ndinovimba kuti nhare yava manyadza inenge yadona Gibson
manyadza uyo unoti manyadza ngoupiko uyo wokamakoni hero
aiwa uyo anonzi ainzi munguva yehondo paka chipoera wenyu uyo uyo
uyoyo uyo kana ndichinge ndamira vanoziva kuti komure zvinozvamira havavadzi kuda kupikisana neni nekuti ndiri mukuru wavo pavenger of the national leadership yendinayo and I'm a member of parliament saka kana ndamira kudai havavadzi kuda kupikisana nachinotimba because chinotimba munhu asina kwaakarerekera chinotaura sezvazviri
ndosaka nhare yavo yabva yadonha vasvika kutaura navachinotimba asi munguva yehondo vanga vari pamusoro penyu
havana kutya manyadza haana kutya asi andiremekedza
akuremekedza
nekuti wamuzwa wachiti andiremekedza kuti handingapokanina kumunhu chinotimba vane vamwe vavanopokana navo but kuna chinotimba bodo sector of the war veteran respect me kana ndaakutaura
orit vamanyadza vadzoka vachinotimba vamanyadza tine hurombo nhare yadonha muchitaura ndiwe endererai mberi
ndina kuvhunduka vachinotimba ndimbovhunduki vachinotimba ndito vazhinji chandoda kukomenda chete panyaya yemaoveteran ndinoda kutine kana tichida kuita nedignity yakakwana ngatirangarire vanhu vakaita sanakomredhinaizodharimwa wokutangatangao tirangarire zvakaita vana komredi gwauya vana kubvisa gwauya vamwe magogodera vakanoterwa kuna naitumbi kumbeu nevakanoterwa kuna naijipt uko nezoni kuti opinioni dzavo tofanira kunge tichiitaura nyaya izvireudzamo nekuti zvikange yakosvika palevhu yekungovaimoshina yekuti ini tofanira kuti ndioneko kuti ndinonyaya yekusapota manini nyaya iyi akuzezikaziya nokuti mafounding values kubvira zvichiri kuna nanu kusvika tazvosvika pakakombazwa paafrican national union mavhalu yokutanga tanga akange ari one man one vote inofanira kunge iyo musimbodi wedzoose zvatinoitai zvinonyaya dzekuti kana munhu akanga aotoda kutaura zvakati wapanduka ngaabve ngatizige tiraitirai zvakuitwa painenge yapawa sirago haitisiri nyaya yekuobzeva mafounding values ndosaka muchiona paine dzakava riri kumusa zienda nekuenda vanateura nemumavo veterans avo akaita nezeventy3 hondo ane makore 70 sezvezvo vana komredi mirava vatova harawa vatiuta vana komredi vauyava vatova harawa nevamwe variko vakatowanda vachose tikange tikaita mutaura nezvenyaya iyi ngatipei udzamu hunosvika kumazwa kumakomandaziwa yayo kana pakange pasina izvozvo toti ngatimanyirirei kungonoti vaunganidzana ndavapi tobva tatinge vana vedu ngavafanire kunge varipo nakuti ningotaura kuna vachinotimba kuti vamwe vana vedu ndo vari kutovava zvachose nenyaya yekuti madhigirii vanawo vamwe maviri mani asi mabasa hapasina vanhu vochikondesenda vachiba
vamanyadza regai tiedze kufonerai zvakare nhare yenyu inenge iri kuti endai ichidzima regai tikufonerai
zvakareregai
timbopamukana kune muteereri watinaye tichifonera zvakare vamanyadza bata yenyu vachinotimba
let's get a caller chonga just give us a second honorable chinotimba want to take a caller sinomnumzana ke umwale lapho ecingweni osewange baba mwale ungawutshona njani
ya sitshonetshone njani
hayi sitshonile kakhulu ye ungathini ngodaba lolu olusegudwini fodwa
hayi kunzima kakhulu lokho
asiza
khonaedamandla ngilangali angilangana ngamandla lapha nxa ngidlaleli ihlelo lokakhulu.
Mhm.
Uyabona ukuthi okunye kudingeka ukuthi uNkulunkulu engenele kuloku udaba olunjelo angazi ukuthi ingathini.
Mhm. Kodwa wena ubona ngizana ukulwisana khonokho kuphakathi kwalaba abalwela inkululeko lo mnumzana uMgabe kuya ngaphi khonokho nxa uzukhangele wena?
Ya kakhulu njengami mina ngingani ngizelwe khonapha khonapha ngama-83 kodwa eish uzimanyana ungabona umbaela five years wasegeza izandla wanikeza abantu eyi so thina singapha kulobu nzima noma nginje lapha ezimbabwe wanje eish phele nzima ukuthi uswele ukuthi uNkulunkulu akangene nanjani ngoba hhayi sidlaphila nzima hhayi angazi ukuthi ngathini lo uNkulunkulu aba angangenela sithemba uNkulunkulu kuphela lapha ezimbabwe azi ukuthi ngathini nje ukuthi sigaba kunzima la
ye kodwa sizwile ke umongameli ye baba mwali umongameli ukhulumile wathi usakhona ngayindawo so wena ungathi ngakhonakho
amanye nxa kunjalo kuyathisa phela ngethemba ukuthi ngingakathesi wela-ma-free felation njenga-next year 2018 ngikhatshana ukuthi singafika sibile lapho abantu behambe ezimbabwe kunzima
singathi kona ngapho
eveyimandla sibili ngoba nxa uNkulunkulu engabekanga izandla kuyasiwana
ye ungathi okuhlupha kwini mali okuhlupha kakhulu kwini kona
ayi kuvumela nje njengo-2008 ama-election ucwangirayo wawina free and fair bamnyalela so kuyamangalisa loku ukuthi uhamba njani aluba warula vele aluba konke ku-right nxa engarulanga kunzima futhi ngakuthinga uba umandela ufunga urula 5 years kuphela wanikeza omunye ewinile kodwa wanikeza omunye yilo ilizwe lingani lihle but lapha kuzama ukubonisana kuyaliswana nxa kule dali vele kuphela igazi akuna nto engahamba kohle emhlabeni but singalalelana sigezelana izandla mbona ngani kuyabangcono kakhulu into engiyikhuluma leya sithi mina yini engikhona apha engikubone wange lapho ukuthi uhambayo kulobu nzima obukhona
ye ubuzima bangikhona ngobani
abantu bakhathazeka
ngobani ubuzima bangikhona
kuphila kakhulu umsebenzi akula
o okay
umsebenzi akula abantu ngabale 1 khona ukuyaphuma umuntu wavela khatshana la enxa ukuthi like yesterday emakomo kwakufunakala about 3 ama-operators that was about 38 ama-operators so ikhiwa la manga la mali ifika lapha lahleka la mali akhangela imoto ukuthi kuzima la manje nizayenza njani nangenxali yi-38 singasabali nama-drivers ama-operators they were about 38 but befuna 3 kuphela so eyi kulobu nzima la
hayi ke siyakuzwa izikhalazo zakho ke baba Mwale silethemba ukuthi kuzalunga ngelini langa sibongele kakhulu baba
siya into engakhuluma ukuthi yathethi nje ngicabanga ukuthi aluba kungaba lelinye ilizwe nje kungekho kungela bantu nje kuthiwa abafuna ukuya kwelinye ilizwe njenga-out okungela bantu siqalise enye into siyane lakokwalaba mbona ngani kungaba ngcono
hayi
siyakuzwakakhulukwalapha hayi
sibongeleanisa
ukuthi sibe singabe -church
ye siyakuzwa kakhulu baba hayi sibongele kakhulu bamali ungathina lakusasa yeah so that was Mr. Mwale. He says he's a very very powerless guy now because he doesn't know what to do and the president should have actually handed over power to somebody else maybe a few years after he took over you know and he says free and fair elections should be now not in 2018 and he says it's too far because there are no jobs and people are suffering basically so we wish to say goodbye right now to our radio listeners as we will now be streaming live on Facebook and at voazimbabwe.com, www.voazimbabwe.com, www.voandebele.com, and www.voashona.com. This is Kip Stuber in Washington, D.C., saying stay tuned.
And I'm Jonga Kandemiri.